manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 28 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Sangano re Southern African Development Community kana kuti SADC rokurudzirwa nevamwe kuti ripindire muZimbabwe uye rite musangano wechimbi-chimbi kana kuti extraordinary summit. Asi hurumende inoti SADC haina simba rekuita izvi nekuti Zimbabwe inyika yakazvimirira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe mushure mesarudzo dzakonzera mutauro vanopikisa vachiti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro asi vebato reZANU-PF vachiti vakakunda zviri pachena. Mumashoko kuvatori venhau munyori mukuru wesangano reUnited Nations ndinodzokorera mashoko kuvatori venhau mutauriri wemunyori mukuru musangano reUnited Nations amai Florencia Soto Nino Martinez vakazivisa nezuro kuti vaGuterres vakaisa ziso ravo paZimbabwe. Munyika mapurisa nevasori vanonzi vaendeswa munzvimbo dzakawanda zvikuru mumadhorobha. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati mashoko kuvatori venhau vati vane umbowo wekuti vanopikisa vari kuda kuratidzira muHarare. Asi mashoko avo kuvatori venhau vaGuterres vashorawo nyaya yekusungwa kwemasangano akazvimirira oga vakatiwo munyika munoda kuti matambudziko agadziriswe nenhaurirano kwete nemhirizhonga. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa kuti tinzwe maonero avo.
Kona kwangu zvakureva kuti nekuti sarudzo ichiitwa iyi vanhu vanga vakatarisira kuti panobuda zvinohwa muchinyika pamapoka yese vanenge vabudirira nevanenge vakundikana vese vagoti takapinda musarudzo iyi zvikabuda zvakanaka isu tinosunga takakundwawo apa vakabudira takahwinhawo takabudirawo apa zvoita kuti vanhu vashandire pamwe chete nekuti nyika ndiyo imwe chete chese tine chekuita mukati mekuti nyika ifambe asi tinoona kuti mabudiro azvaita dzokera pakare pekuti vamwe vari kuti isusu takahwinha saka zvakanaka vamwe vari kutsarudza haina kufamba zvakanaka saka zvinoita kuti munyika musaite kuti vanhu vagare vanzwise kuti zvichaenda kupi zvichadii nekuti hatizivi kuti vachaenda kumatare ezimota here tichazoitika zvinomisa zvinhu zvakawanda nekuti vanhu vanenge vasaziva kuti taakufamba takamira sei nyika ndeyedu tese ngatishande pamwe chete tingazive kuti zvinoshandika here
ngatishande pamwe chete apa zvine kakutaridza kuti pangangu vene mukano wekuti paitwe hurumende mubatanidzwa sezvakamboitika kumashure zviya
ndifunge nekuti vanenge vari kuti ivo mbukapina musarudzo anenge azongobudirira achitungamirira nyika anenge angotungamirira munhu wese saka vanenge vachingobvira kuti mabasa munyika medu mese tese ngatitingotosiyai zvatodarika zvesarudzo
ivo masangano anga achiongororawo sarudzo munyika vana komesa vana United Nations vana Sadaki zvavari kutaura pamusoro pemaoniro avakaita musarudzo izvi zvine simba rakadini mukufambirira mberi kweZimbabwe?
Zvine simba rekuti Zimbabwe nyika inobatanidzwe nyika, hapana nyika inozoita zvangu ndega. Zvine simba rekuti vanganga vati hazvina kubuda zvakanaka kugamuchirika kweZimbabwe mukati mepasi rose, vachida kana zvekutsvaga rubatsiro rwemari kana kushanda nevamwe, zvinenge zvaakunetsei nekuti vanenge vachiti zvakabuda muzvinhu hazviratidze kuti ndo zvinenge zvaifanira kuti zvibude. Asiwo veZimbabwe vano kutiwo tine nyika yedu mabata mamwe masangano aya, masangano atakapindawo isusu, saka isusu nyika yedu zvino inoenda mberi.
Avo vanga vari Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vachitaura vari parunare kwaMutare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havatenderane zvachose nezvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuti ndivo vakakunda sarudzo dzakaitwa svondo rapera pasina kupokana. Vachamisa vanoti bato ravo rine umbowo hwekuti rakakunda musarudzo idzi. Asi komisheni inotungamira sarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakati vaMnangagwa ndivo vakakunda. Mukuziya dezvenyaya iyi Tabata vachamisa.
Mashoko edu ari pachena ndekuti kukunda tinotenda naveZimbabwe nekukunda kwatakaita nekubudirira kwatakaita kuti tinge tine vachigiri vakawanda kupfuura. Saka tachitsorokodza mashoko kuti zvakataurwa nevheki kuti vanobva vatsveka ramunameko kumberi inyaya dzinopokana mai.
Saka muri kuti mune umbowo hwamuinawo muchaenda kumatare here? Mungatudza kuti zviri kufamba sei?
Hatisi umbowo hwatinawo, chakatanga ndechakachinjika. Umbowo ndohuchaya mucherechedzo kana kuti hanzu yatichapfeka zvioneko. Takatoudza nevekuvheki kuti tapedza kuurane kuburikidza muranga akatimirira ikoko, vakavadzidzisa vakaonesa kuti zvakuitwa zvazvesoti zvazvekugevhagevha. Asi zviri pachena zvekuti chigaro zhinji vanga vakarerekera kwatiri, naizvozvo chigaro chinofanira kupuwa kune vanhu vechigaro zhinji.
Asi tiri kunzwa veZANUPF vachitiwo vakakunda zvine mutsindo, vakateedzera bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe, hapana chakaibva pasarudzo idzi.
Maona kuti kudiko kune vanhu vachitamba ngoma yezvikuru, vanhu musvika muchiita vasi ngoma inotambika.
Vamwe vari kuti veSADC, veAfrican Union, veCOMESA nevamwe vese vakati sarudzo idzi hadzina kuitwa zvakanaka zvinotarisirwa kana mubumbiro remutemo reZimbabwe zvinotarisirwa neSADC nedzimwe nyika dzepasi rino. Pangagadziriswa sei apa vachamisa? Sarudzo dzodzokororwa here kana kuti zvingafambiswa sei semaonero enyu zvii zvamuri kudza vaongorora?
Chokutanga ndechekuti hakuna sarudzo dzinofamba zvakanaka kana pasina mvumo zvekuti vanhu vasarudzo wavanoda. Nyaya yekuti vanhu vanotinhwa semombe kana kushayiwa semombe dziri kupinda mudhidha kana kushayiwa semashu kana wiza dziri kuperekedzwa mumuhomba, munhu ngaasarudze paanoda. Hakuna unonzi vhotera uyu kana kuti iti handigoni kunyora zvatakaona zviri kuitwa pasirizve kana kumaruwa ko. Munhu anenge achinzoka vhotera waunoda unenge wapara mhosva munhu ngaachisarura wako kadeyadeya nitoro chinhu. Saka zvese zvinoitwa chete kana tichinge tateedzera kaidzidzo wangu pasarudzo dzese dzichauya panodikwa kuti pave nekuchinja mamiriro ekunze nemamiriro emarasambiro kana maringe nenyaya kunyanana kwevanhu kuti vanhu vave nekodzero yekavanda kuvhotera. Vanhu vachaitirwa zvekutsvetirwa zvemadheski zvanafazis, munhu achibvunzwa kuti vavhotera papo unoda kuzoita sei, munhu achirimba achiteerwa kumba kwake, vanhu achivhirimba kutumidzirwa zvemutembedu tumidzirwa dzemotokari zvese izvozvo. Asi pamutemo zvinofanira kuti zvigadziriswe uye zvichinjwa.
Vamwe ndovari kuti pada vachamisa vakabatwawo nechikirimbani chavakateya nekuti vaibuda vachiti ZANU PF haikwanise kuti ibirire sarudzo rwendo runo. Mungajekesa here ipapo?
Inga munoziva kuti kazhinji kwange vateya chikirimbani ukazorwana gonzo riripo haungati iwewe kana kuona ruoko rwako rwakarumwa chikirimbani ichocho wobva wati chikirimbani chakanganisa. Chiri kuita basa racho, ndo zvatiri kuona chikirimbani chiri pabasa. Chakabata avamudandagwa varipo ndo vaonekwa vakabatwa nemujenya. Mujenya haungopuwe mhosva, ane mhosva ndiye abatwa nemujenya.
Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Bato guru rinopikisa muBotswana reUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC riri kurudzira sangano reSADC kuti riite musangano wechimbi chimbi nevatungamiri venyika kuitira kuti vagadzirise gakava rezvakabuda musarudzo dzakaitwa muZimbabwe idzo dzisina kuremekedzwa nemasangano akawanda. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Bato iri rinoti musangano uyu unofanirwa kupindirwa nemasangano anorira kodzero dzevanhu muZimbabwe pamwe nevatambi vese vezvematongerwo enyika kuitira kuti vataurirane nechinangwa chekuita sarudzo itsva dzinoenderana nezviga zvesarudzo zvakatarwa mudunhu nepasi rose pamwe nemubumbiro remutemo. Mutauriri weUDC vamweti Muwasa vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzeZimbabwe dzinofanirwa kudzokororwa nekuti vanhu vaichichidzirwa nesangano refor of associates of Zimbabwe kana kuti fans nemazuva ekuvhota.
Voter intimidation especially in rural areas.
Kuchitisidzirwa kwavaivhota kunyanya kumaruwa kwanga kuchiitika pamberi pesarudzo nemusi wekuvhota kwanga kuchiitwa nemadzishe nesangano refor of associates of Zimbabwe panzvimbo dzekuvhotera.
Vatiwo kukunda kwezanu PF kuchaita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvitizire munyika dzakapoteredza Zimbabwe.
UDC believes the crisis of legitimacy.
UDC inobvuma kuti kusamira zvakanaka kwezvimamiriro eupfumi nezvematongerwo enyika muZimbabwe kuchawedzera pane zvange zviri mushure nemhirizhonga yakaitika muna 2008 izvo zvichaita kuti Botswana, Zambia, Namibia neSouth Africa dziwane huwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinotizira ikoko huwande.
Kurudziro iyi inoitika zvichitevera kuziviswa kwakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kuti mutungamiri weZANU PF Emmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi izvi zviri kuramba kutambirwa nemutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Vachipo pfungwa dzavo, mutungamiri webato reBuild One South Africa vaMusi Maimane vati kuvandudzwa kwemutemo weCriminal Law Reform wakavandudzwa unozikanwa nevamwe nedamudunirirwa kuti Patrioti Bill vakapa kuti kuve nekugedha-gwedha kwemeno kune vanopikisa pamberi pesarudzo. Uko mutungamiri webato rinopikisa muZambia vaHarry Kalaba vati zvakaitika kuZimbabwe zvinosekesa mbavha yakawanda.
Sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitwa pakaoma uye tingati dzanga dzakachena here? Tinoti kwete.
Asi vanozviti mukuru musangano refazi rinonzi nojidzana nevasori vakuda kwashe mutsanga vati hapana chakakanganiswa nesangano ravo vachiti hakuna zvitsva zvakaitika nekuisa matafura pedyo nepaivhotera vanhu.
Zvinhu zvinoitika pasi rese hachisi chokutanga kuitika muZimbabwe. South Africa vanozviitawo, kuNamibia vanozviita, kuMozambique vanozviita, even kuZambia kwacho vanozviita. Naika vanoisa majesi ari okuita masurvey kuti vaone kuti vatsigiri vavo vauya kuzovhota vangani. Naika hapana munhu anenge achitsvidzirwa, saka hapana munhu atakatsvidzira isusu sefazi.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wezvirongwa muZimbabwe Network for Social Justice Fatendai Mbofana vati SADC ikasagadzirisa zvinhu munyika zvinoreva kuti kuchakuyiwa nyemba nemusana muZimbabwe kwemakore mashanu anotevera.
Kuhwina kwavamunangagwa zvinongoreva chinhu chimwe chete. Zvinoreva izvo mamwe makore mashanu enhamo, mamwe makore mashanu ekutambura kwakatutsirwa kashanu.
United Nations yakazivisa nezuro kuti haizi kufana nemafambisirwo akaitwa sarudzo muZimbabwe. Mamwe masangano akabuda pachena kuti zvinhu hazvina kufambiswa nenzira dzinokodzera anosanganisira SADC, African Union, Commonwealth, European Union, Katasenda nemamwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Sezo tichitema tisina divi era taka rerekera tichiri panyaye SADC ii. Tabata wa mutawariri we mtungamiri we nyika wa George Charamba awo vanoti. Zvakaburitswa ine vaongorori vesarudzo vari kutungamirirwa na Dr. Nevis Mumba wekuZambia. Handizvo kana kuti handiro gwaro rekupedzisira reSADC nekuti pachine zvimwe zvirehwarehwa zvinoda kuitwa SADC isati yatambira gwaro iri. Tabata vacharamba kuti tinzwe zvizhinji.
So muna June gore rinouya ndonyika nhatu dzichata look at she report yaitwa neSADC observer mission. Kana vachida vanogona kuinvita chairman weSADC yese. Right, inova Angola. Saka inenge yakunzi Troika plus one, which means vanenge vanyika ina. Muna June, gore rinouya, kwete izvozvi, gore rinouya, yadaro izvo, haisati yaripoti yeSADC. Nekuti Troika ibandiko reSADC, harisi SADC pachayo. Zoreva kuti Troika ino zvitakura ripoti iyoyo, yoenda nayo kusummit. Ndikada kuti vateereri vazive kuti summit yeSADC gore rinouya inoitika muZimbabwe. Nekuti Zimbabwe ndiyo inenge yachairman, yakutora uchairman weSADC. Saka ripoti iyoyo ichazodhiskaswa, ichaongororwa nekutoropodzwa muno munyika yeZimbabwe makaita maelections. Vamunangabva vari uchairman. Mababata ipapo, ndaona kuti vazhinji vanga vasiri kutaziva ipapo. Pandisisa.
Aiwa tapanzwisisa asi pane zvichemo zvamuri kutaura nezvirikubudiswa neSADC. Mambo taura here sehurumende kuSADC kuti hamuna kufara nezvayakaburitsa? Mavatumira mashoko here kana kuti muri kumirira panozoitwa gwaro rekupedzisira?
Tichiongorora maitirwo aitika zvinhu muno muZimbabwe nekuzvibata kwemukuru wacho, panenge pakaita mukaha. Ndosaka muchiona kuti kunana West Africa, kunana East Africa, kuAU chaiko chaiko, vanotumira a retired head of state as the head of a mission. Zvino uyu mukuru uyu akauya kuno uku akamboita vice president, nobva abvingwa nekusagadzikana kwepfungwa. Mukazvitarisa mumapepa munozviona izvozvo. Saka but also akamboita chipati chake chinonzi National Citizens for Citizens Coalition, NCC. Ndokufunga maakutonzwisisa kuti pane unzivani nerimwe bato ratinoziva. Agovazve munhu wesvondo. Saka hapana kuti fadzai pakati bata-bata. Nobva tangoti redway panokuda pane zvatisingazivi. But mafears atanga tinawo nhasi azadziswa. Nekuda kwaizvozvo takaburitsa nhunha dzedu dzatichazonyora futi mui mureport now as our reaction to the report. But already munhu wese akuziva kuti report iyi yatoita dambudziko.
Asi takanzwa vamwe vachiti vacharamba vanga vachitovatyisidzira padane rufu chairwo. Ichokwadi here ivo vamumba?
Vacharamba haisi mhondi, vacharamba munhu wemashoko. Ende denda ida kuti vamumba vawane chinovawana, ndaimbovafufudzira vaingotanga nekuitwa chinovawana ichacho nechocho. Muvatidzani munhu mutema. Chatakashora pana vamumba chinova ndicho chandakaramba seromoromo rapresident ndechekuti vekunze vane daka neZimbabwe vatisikire moto muziso isusu sevanhu vatema.
Asika ongororo yakaitwa iyi vacharamba sei muri kuti ndeyavamumba? Sei ivo veSADC vamwe vari kuongorora sarudzo vasina kubuda vachiti hatisi kumira navo?
Pane zvinoitika zvatisingagoni kuti kutaurirei.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachitaura vari parunare muHarare. Tichienderera mberi tichiita hurukuro navo mangwana na7 PM nezvenyaya yekuti vachamisa navamunangagwa vangakwanise here kutaurirana. Va Vanhu vakawanda vaungana nasi panzvimbo yeRebs Theatre muHarare vachirangarira mabasa akaitwa nenyanzvi munyaya dzemitambo Susan Haynes uyo akashaya nemusi wa12 Nyamavhuvhu 2023 mushure mekurwara kwenguva yakareba uye mutumbi wake wakabva wapiswa. Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNicholas Moyo vatenda hurumende nerubatsiro pakuvigwa kwemufi vachiti Haynes ane nhoroondo yakakosha muchikamu chezvemutambo munyika.
Tinonzwa kufara chose kuti nguva yekupembera life ya Susan Haynes hurumende yakaona zvakakodzera kuti vapiwe the state assisted a funeral.
Mukuru wesangano reComplete Arts Project vaPeter Churu vatsanangura Haynes segamba rakashanda nesimba kuti vanhu vechitema vapindewo mune zvemitambo panguva yevachena.
Munhu akashanda kuti izvo abatanidze vachena nevarungu. Panguva iyoyo nzvimbo dzatinoitira mitambo yedu idzi dzanziri nzvimbo dzevarungu. Asi Susan akauya akati kunyange inini ndiri murungu hachisini zvakanaka kuti vanhu vanogara munyika imwe chete ichangosununguka munoti vachena vanoshanda kwavo, vanhu vatema vachishanda kwavo.
Munyori mukuru mubazi revechidiki pamwe nezvemitambo Amai Thokozile Chitepo vati hurumende yakazvipira kupa ruremekedzo nekutenda vakashandira budiriro yechikamu ichi sezvakaita Haynes.
Well, the government has always wanted to recognize the work and the efforts of citizens in all the different spheres, and the art sector is one in wanting to give more recognition for the work that artists do in society, and Susan Haynes is one of those.
Mutambi wechidzimai ari sachigaro veZimbabwe Theatre Association Gertrude Munamo Fumayaramba ati Haynes munhu aive nechido chekuona budiriro yezvemitambo uye aigona kubatirana nevamwe zvakanaka.
Munhu aive nekubatirana nevamwe achida kuona kukura kwemitambo muno muZimbabwe.
Valoid Nyikadzino vanoshanda neZimbabwe Theatre Academy vatsanangura Haynes semunhu aive neruzivo akazvipira pabasa rake.
Mune wandaiona kuti akanga ane chido chakanyanyisa nemutambo wetheatre. Mukutaura kwatakaita naye aitotaura kuti ndofunga akaita zvinhu zvizhinji zvinosanganisira backstage yetheatre, backstage pacho, makeup nezvakasiyana-siyana. So zvingoratidza kuti munhu akanga ane ruzivo nezveindustry yakanga ari.
Vanoongorora nezvemitambo Amai Joyce Chenje Makwenda vaudzawo Studio 7 kuti Haynes akashandisa mutambo wetheatre kubatanidza vatema nevachena munyika.
Kuma70s kwanga kune Calabar, but Susan akaita kuti akayuza theatre nefilm. Vanhu tinongotaura about Susan netheatre, but akaita film. Saka akaita kuti ifanika panapa panga pasingauye vanhu vatema, akavavhurira kuti vauye panapa. And akaita organization yainonzi NTO akasanganisa futi vanhu vatema.
Haynes akabatsira zvikuru mukudzikwa kwemutemo weNational Arts Council of Zimbabwe Act zvakaita kuti sangano reNational Arts Council of Zimbabwe rivambwe muna 1985. Mugore ra2020 Haynes ndemumwe wevanosvika makumi mana vakaremekedzwa nemubayiro weNama Legends. Kusvika panguva yekushaya kwake, Haynes anga ari mudzidzisi wevechidiki vaida kupinda mune zvemitambo. Akaita zvidzidzo zvake paRoyal Central School of Speech and Drama muLondon kuBritain. Akazoshanda kwenguva refu asati adzoka munyika. Haynes akaberekwa musi wa13 Zvita mugore ra1942. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmon Dlovu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump pamhosva yavari kupomerwa yekuda kurambira pachigaro vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo dzemuna 2020 kunonzi kuchatanga musi wa4 kurume gore rinouya. Mutongi wenyaya iyi amai Tanya Chutkin vanamba zvange zvakumbirwa nevachuchisi kuti nyaya iyi itange kutongwa munandira uye zvanga zvakumbirwawo nemagweta avaTrump kuti ipinde mudare muna kubvumbi. Urongwa wegore rino weHarare Agricultural Show uwo unokokerwa neZimbabwe Agricultural Society watanga nasi muHarare zvisina mutsindo asi paine kurudziro yekurima zvakangwara zvisingakanganisi nharaunda. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa kuHarare Agricultural Show, nasi wakokerwa neThe Diplomat Business Networking Club, mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDavid Marapira, vati nyaya yekurima kwakangwara kusingakanganisi nharaunda yakakosha.
Nyaya yesmart agriculture yakanaka chaizvo muno munyika medu kuti mweya watinofema uyu unofanira kunge uri clean. Usina carbon dioxide yakawanda. Carbon dioxide inotogwa nemashizha emiti izvo. Iyo mashizha achitipawo oxygen.
Vamarapira vatiwo nyika iri kuitawo zvirongwa zvekushandisa magetsi ezuva ayo asingakanganisi nharaunda sekushandisa marasha. Mukuru weZimbabwe Agricultural Society vaAndrew Matibiri vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo nhasi vanhu vari vashoma vati vawana vemabhizimisi vari kuratidzira zvinhu zvavo vakawanda kudarika gore rapera.
As of Friday, 1925 in our books. But here's news we always focus around our window space. So I'm looking at just 500 exhibitors. Tine exhibitors who put Aruba Kunzebenika, Aruba DRC, Aruba Mozambique, Aruba Zambia, South Africa, China, and Belarus.
Vamati Birivatio, Harare Agricultural Show yakakosha nekuti inosanganisa varimi nevemabhizimusi uyewo kuti varimi vaonewo nekudzidza zviri kuitwa nevamwe.
Yakakosha kuvarimi nekuti inguva yekuti uone kuti vamwe vari kuita hosei, vari kurima chii, vari kuchengeta zvipfuyo zvavo sei, yatingatiye uchienzanisawo nezvavo kuita. Kuna vanogara mumataundi inguva yekuti vadzidze zvinoitwa nevarimi. In other words, kuti town meets country. Vanhu vanofanira kuziva kuti zvinhu zvinofanira, chikafu zvinobva kupi, zvinofamba sei, matambudziko ari kusangana nevarimi ndeapi.
Amai Besta Tigere, avo vanogadzira zvakasiyana-siyana kubva kumauyu, vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi kwange kuchine vanhu vashoma.
Tauya kuzoexhibita maproducts edu paHarare Agricultural Show yatanga nhasi. Zvakatinakira kuexhibita maproducts edu nekuti vanhu vanoita zvinoita kuti vanhu vatizive. Vatatanyatsoona kuti muchine vanhu vakawanda here nekuti vanhu vari kupinda vashoma vashoma hatisataona vanhu.
VaGift Muduku vanoshanda kuGreenfield Seedlings vati vanotarisira kuwana vatengi vakawanda venhondo dzavari kuratidzira.
Vanhu havasati vanyatsowanda zvavo asi zviri kuratidza kuti nemadhezi anotevera change kuna vanhu vakawandisa. Mukana wekuti tive pano paAgricultural Show unotibatsira pakuti tinowana macustomers all over Zimbabwe uyezve tinodzidza zvinhu zvakasiyana-siyana. Asi kunyanya-nyanya tichibva pano paAgricultural Show tinowana macustomers anenge akawandisa nokuti tinosangana navanhu vanobva maprovinsi akasiyana-siyana eZimbabwe.
Harare Agricultural Show iri kutarisirwa kupera musi wa2 Gunyana uye iri kuvhurwa zviri pamutemo nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vateereri, musakanganwe kuteererawo chirongwa chedu cheLife Talk na8pm apo tiri kutarisa nyaya yekuti remangwana renyika rinenge rakamira sei mushure medzimwe sarudzo dzisiri kutambirwa nevanopikisa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Munyori mukuru weUnited Nations anoti ari kushushikana nezviri kuitika muZimbabwe. SADC yokurudzirwa kuti ipindire muZimbabwe asi hurumende ichiti haina simba rekuita izvi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
vachitaura pamusangano waitwa kuHarare Agriculture.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 28 kuNcwaba 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kuyaxokozela eZimbabwe kulandela impumelo yokhetho ecotozwa ngabanengi loba isekelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Botswana sebelobele inhlanganiso ye-Southern African Development Community besithi kumele kubizwe umhlangano wesiphangiphangi we-Extraordinary Summit kukhulunywe ngempumela yokhetho lweZimbabwe. Kule ngcwethi ezicubungula ezombuzazwe lamagqwetha abazimeleyo abathi kumele ibandla le-Citizens Coalition for Change liphanyeke udaba lwempumela yokhetho emthethwandaba ngesiphangiphangi. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Botswana sebelobele inhlanganiso ye-Southern African Development Community besithi kumele kubizwe umhlangano wesiphangiphangi we-Extraordinary Summit kukhulunywe ngempumela yokhetho lweZimbabwe okunqobe uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Intetheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Abamabandla aphikisayo angaphansi komanyano we-Umbrella for Democratic Change balobele uMnumzana Elias Makhosi unobhala jikelelwe SADC besithi kumela kulungisiswe udaba lokhetho eZimbabwe. Umkhokheli webandla le-UDC kuPhalamende uMnumzana Ditapelo Kiwarapetsi uthi kuqakathekile kakhulu ukuba i-SADC yenze umhlangano lo.
We call on SADC to convene an emergency summit.
Siti akubele umhlangano ngesiphangiphangi ozangena inkokheli yamazwe awe-SADC ukuze kukhulunyiswane phezu kodaba lweZimbabwe ukhetho olube yinhlekisa ngamafitshane kade kungela khetho.
UKiorapetsi uthi umhlangano lo kumele uthaphe imbono kazulu kwele Zimbabwe ukuze kutholakale indlela yokuya phambili.
The summit should accordingly engage Zimbabwe civil.
Umhlangano we-SADC kumele ube nenhlanganiso ezizimeleyo kodwa kanye labezombusazwe kukhangele ukuthi kuqhushwe olunye ukhetho olutsha oluzabe lulandela imithetho yokubumba ukhetho oluqondileyo.
Kodwa ibandla eliphikisa kwele Zambia le-Socialist Party lithi alihambelani lombono wamabandla akwele Botswana. Umsekeli kanobhala jikelele we-Socialist Party uMnumzana Antonio Manza ekhuluma lomsakazo lo uthe bayamukela ukukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
And we find it very strange that an opposition political party in another country would want to push an agenda to fight the outcome.
Thina sithi isahlakika ingakutshayi ndiva lokhu okucelwa ngamabandla aphikisayo kwele Botswana. Siyazi ukuthi amazwe angentshonalanga kade efuna ukuthi kube lotshintsho kuhulumende weZimbabwe.
Abacubungula ezombusazwe bathi kababoni ukuthi umanyano we-SADC uzathatha inyathela bani noma nje iqula lenhlanganiso leli khombe ukuthi ukhetho eZimbabwe belungakhululekanga. Enye yalezi ncwethi ezimeleyo uMnumzana Zenzo Moyo.
Ngokubona kwami ngicabanga ukuthi i-report noma ngithi mina i-final report ye-observation yabo izabe isingathi ithe toned down a bit, ingafani ngamashela leyo ebhalwe i-preliminary report. Ngicabanga ukuthi kulamanye amagama abazawatshintsha bawasebenzise angathi alobu diplomacy phakathi, izatshintsha kancane okuzakwenza ama heads of state bangayiboni ngendlela leyo abantu abacabanga ukuthi bazoyibona ngakhona.
Iqula labahlole ukhetho lweZimbabwe bengaphansi komanyano we-SADC abelikhokhelwa nguMnumzana Nevas Mumba wakele Zambia lichothoze indlela oluqhutshwe ngayo. Bathe lwephule isisekelo sombuso weZimbabwe njalo leziqondiso zokuqhuba ukhetho emazweni akuzansi kwezwekazi le-Africa. IZimbabwe Electoral Commission ithe uMnangagwa uthole amavoti aphezu kwengxenye ekhulwini, i-52%, kwathi uMnumzana Nelson Chamisa oyibandla le-Citizen Coalition for Change wathola ayisilinganiso sowamachumi amane lane ekhulwini, i-44%. Umnangagwa utshele intatheli zindaba eHarare ngesonto ukuthi uyajabula kakhulu ukuthi ukhethiwe njalo wagcizelela ukuthi ukhetho belukhululekile okumalisayo, kodwa uChamisa uthi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kule ncwadi yesicubungulayo zombusazwe lamagqwetha azimeleyo athi kumele ibandla le-Citizens Coalition for Change liphanyike udaba lwempumela yokhetho emthethwandaba ngesiphangiphangi ukuze kwazakale ingqubekela phambili. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi akulabo bufakazi obuveza ukuthi ukhetho lolu aluqhutshwanga ngemfanelo. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Igqwetha elizimeleyo uMnumzana Thaddeus Ncube uthi ibandla eliphikisayo kumele liphanyeke udaba lolu emthethwandaba ngokushesha.
Abamabandla aphikisayo nxa bengavumelani lempumelo yokhetho amadala akhona, amadala ayenzelwa khonoku. Kodwa nxa behambe emadale behambe bele case, ngoba bengahamba bengela case bengela lobufakazi bakhonoko abathi yikho kwenza impumelo yokhetho bengayivumi, bazadliwa. Ngesilungu kuthiwa he who alleges must prove.
Lokhu kusekelwe ngelinye igqwetha uMnumzana Kudakwashi Ndebele, yena othi kumele baye emthethwandaba becele uZulu ukhetho luphindwe.
Vele into esikisele ngani kuthiwa bayavuma kubuyele ku-rerun kuphela kube ngama-presidential election, presidential kuphela nje, kungabi labo-MP labo-councillor. Kubonakala ophumayo ukuthi ngubani phakathi kwabo bobabili labo kuphela nje mathupha, ngoba hhayi singafuna ukuthi isikhathi futhi ilizwe lokhu liyabe lingakabuyeli, liyabe lokhu libuyele emuva.
UMnumzana Joyce Ngwenya, ingcweti ecubula ezombusazwe ezimele, uthi kulobufakazi obuningi obuveza ukuba ukhetho lolu kaluqhushwanga ngemfanelo.
Umumo lomkhathi wezombusazwe kukakhulu mayelana lokhetho olusanda kwedlula kawumanga kuhle lapha eZimbabwe. Ye, abasekeli bomnumzana Emmerson Mnangagwa bathi umongameli wabo unqobile. Kolunye uhlangothi, abasekeli bebandla eliphikisayo elikamnumzana uNelson Chamisa bayala. Kukhanya njengoba yena uChamisa esekelwa yiSADC, i-EU le-AU, sekuqonde khona emadaleni ukuze kuguqulwe impumelelo yokhetho.
UMnumzana Ashley Funye, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, uthi kumele ibandla le-CCC lithole ubufakazi obuqotho kunhlanganiso i-Southern African Development Committee. Kodwa ilunga le-ZANU-PF uMnumzana Mabutho Moyo uthi akula bufakazi obuveza ukuthi ukhetho kaluqhutshwanga kahle.
Hayi, lokho vele kuyize. Ngabantu nje abaphomba ukuzama ukubambelela etshanini, akulanto ekhona, into abayikhulumayo ayilala evidence. Lokho besithi imali amavile vele abalawo. Kodwa bebephithuba lokuthi bebe lama-polling agents kuma-stations wonke eZimbabwe. Nxa bezehlulekile, hayi lakho abakwenzayo ikupepetsha nje okungayindawo. Indaba bengathi barigiwe kobulawayo lapha abawine khona ama-council lama-member of parliament wonke. Angezwa yena oyedwa owinileyo ekhethweni lakobulawayo othi election le irigiwe.
UMnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeni se-CCC, uya kuphikisa lokhu.
Kabekezele. Kodwa sonke sibekwazi ukuthi asaphindi sibuyele kuZimbabwe desikiyo before the 23rd of August 2023. Lapho siya khona, sesiya phambili, akusoze kuphinde kufana nelizwe lazi, ngisoze to never be the same again after the 23rd of August. Ngenxa yokuthi uMnangagwa kawina.
Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkosana Dlamini uthi kusobala ukuba akulalutho oluzaphuma emthethwandaba, ngakho ke abantu kabatshengisele emgwaqweni besola okwenziwa ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission.
Ukutshengisela ezitaladeni yisona siqokoqela okwamanje, yilo icebo okwamanje.
Umanyalo we-MDC Alliance owakhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa waphanyeka impumela yokhetho emthethwandaba ngomnyaka ka-2018. Idale Constitutional Court lathi uMnangagwa nguye owanqoba kukhetho. Ngimele i-27 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba olufanayo, ibandla le-United Zimbabwe Alliance elikhokhelwa ngunkosikazi Elizabeth Valario oncintise kukhetho lokudinga umongameli lithi ukhetho lolu belungakhululekanga, ngakho alusoze libe lethemba lempumelo yalo. Ukhetho lolu lusolwe ngamanye amabandla ezombusazwe kuqela le-CCC, le-MDCT, lanxa eleZANU-PF lisithi belikhululekile. Asizweni umbono kaMnumzana Chilumbu Mudenda, olilunga leMthokazi Republic Party, ephatheke kulolu khetho.
uchamisa katesi ukuthi ulama V11 forms to produce as evidence ukuthi warikwa. There is nothing of that nature. What happened ukuthi iZANU-PF rigged the delimitation process and other electoral process. So wonke lokho akula evidence. Ngama irregularities, that's those are technical issues. So it's a wastage of time, especially getting kubantu bemakhelele who abavotele iTCC. Benikwe hope ukuthi bazayikhipha iZANU-PF to that. Katesi uzawuyele court. But the outcome remains the same. What is needed? You put it. Yes, can do Douglas Monzora. He has the application he court to nullify the proclamation he had my election. The CC was found supporting ZANU-PF on the other hand. They said my election should not be cancelled. It's unconstitutional.
Ulobu fagazi vani. Obaguti ibandla le CCC alila mavi 11. Logu emtetu andaba kusoze. Wupatise.
Ulobu fagazi would have displayed ama V11 forms lawana even kumedia akulandaba and we ufakazi ukuthi kwezinye indawo you didn't see the candidate why ngela ama agents where is he going to get those V11 forms evidence
gayisilo lodwa ibandla lesisi elitsho njalo sibonile inhlanganiso zomhlaba leza kuzwekazi le Africa zisithi hayi ukhetho lolu aluqhotshwanga ngemfanele
mina emvumelana la ukuthi ukhetho vele always Zimbabwe aluzake lube free and fair. But the opposition was not supposed to wait for our observers to come and determine what the delimitation process was flawed. The opposition would have led the process. You advocate, no, we cannot get into this election because of these flawed processes.
Njengoba sokwenzakele kuyina abangakwenza kathesi
ama MPs nqanda ukuthi bona baqinisele ukuthi uketo alizanga kumabe kule bengahambe phakathi they must be in solidarity with the masses sasise onke beyichiza ngiphi ukuthi I political action yefunakala last time in 2013 uTsvangirai wabacela uchambisa laba ukuthi no lingasaye parliament njengoba izani ichonchi rocket but ungaqali sina siyahamba it's our constitutional right so within the opposition that some now they are being delayed ukuthi be inauguration is wasting our time but they denounced that so that's the same scenario
njengebandla lemthwakazi Republic Party lina lithini ngalokho okwenzakele lalabo abanye benu abancintisileyo abanganqoba sibonile kodwa lezaphulene lisile ukuthatha nje isihlalo esisodwa
second genocide kuregion emathebeleleni ebangelwa ngama-opposition parties angakhulumi iqiniso yabe lokho becila abantu bakithi from 2000 besithi zayikhipha izanu bebuye bekhulume ngendaba zegugrawundi nxa besemathebeleleni nxa bengibo ngala bakhulumi ngendaba yegugrawundi yibo kathesi abarobhiweyo abantu bemathebeleleni emashonaland they voted for ZANU-PF sasibatshela ukuthi abantu labeli ba-trustayo kwabasozi belisenta only what you are doing is to help their representatives their bootlickers abasemathebeleleni ababayengayo ukuthi votenisize ngama-MPs nehamba besiyatshontsha ema-council self-determination agenda is the only solution to the predicaments to the situation prevailing our midst as people of Matebelele ngebandla kuphela elikhokhelwa umqondisi moyo yilo kuphela elile revolutionary agenda that is orchestrated to restore what belongs to us lokho kwamabandla awemphumalanga is the wastage of time abasivotelanga but we don't blame them again because of the confusion abalabalaba abafuna ukutshontsha izimali ema-councilini yibo abarobha abantu bakithi
kodwa ubona ingani ibandla le-MRP kuningi elingakuguqula ngokuba sephalamende nakumakhansili kuphela
we are equipped by the constitutional provision of devolution of power siyabe silamandla okucontrola izigaba zethu without the interference of the central government so nxa sikuma-councils will be determining everything sesikwazi ukuthi if we got a hotel in Victoria Falls that hotel must employ abantu bona fize abantu be-Victoria Falls abantu be-Wange 7906 ongayenzi konokho ihotela leyo ayithuthi ihambe eHarare we got the right to revoke ama-operators license to any company eyabe i-operator within our area of jurisdiction so sikuma-councils and i-parliament already sebe sesilidividile ilizwe
lo ngumnumzana Thilumbo Mutenda olilunga lemthwakazi Republic Party obexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 esebhinga abesifazana abangamajumi ayisikhombisa 70 bancintise kukhetho oluqhutshwe kuviki edluleyo kuzihlalo ezilikhulu lamajumi amabili 120 kwanqoba abangamajumi amabili lanye lane 24 njalo wesifazana oyedwa obekukhetho lokudika umongameli welizwe unkosikazi Elizabeth Valario kanqobanga U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umhlaba jikelele lezizalwane zakuleli zikhathazekile ngenani eliphansi labesifazana abenelise ukunqoba kukhetho uma kuqathaniswa lokhetho oludlule luka-2018. Isakhamuzi sakoBulawa inkosazana Bekezela Mguni uthi ukhathazekile ngenani eliphansi elingene kukhetho.
Siqeda ukudlula ekhethweni mhlaka-23 August 2023 and nxa sikhangela njengenhlanganiso esebenza nabantu abangomama, inani labantu abangomama abangenele lolu khetho beluphansi kakhulu ngezizathu ezishiyeneyo, kodwa esokuqala esikhangelwayo isizathu se-nomination fee, imali okumele kumele uyibhadale ukuze ungenele ukuba ngu-MP kumbe ukuba ngu-president. Ngeyinye yezizathu encindezela abantu abangomama ukuthi babe yingxenye kulolu khetho.
Unkosazana Sichelesile Mahlangu onqobe esigabeni sephumula koBulawayo laye ukhala ngokwehla kwenani labesifazana abenelise ukuphatheka lokunqoba kukhetho lwalonyaka.
Nxa ngithi ngiyakhangela indlela omama okwenzakale ngakhona, angilakujabula ngoba besikhangele ukuthi ngabe kuthiwa kumbe omama behlulekile, ngabe sithole lobo mama bafika kumbe kubo-90, but nxa ngikhangela sithole only 21 edalele ephalamende, njalo even kuma-councils ethu omama babe balutshwane kakhulu. Ngingazi ukuthi omama besabeni kumbe kube yikhona okuyani esikujayeleyo ukuthi omama balokwesaba kumbe balokwethuselwa bahle bayesaba ukuthi baye phambili.
Umqondisi we-Girls Table, inhlanganiso elwela amalungelo abasakhulayo, unkosazana Samukeliso Chuma uthi abangene ngokuvotelwa edale bangamashumi amabili lanye.
Bakithi mina akula okuningi engingakutsho ngodaba lolu lokuthi kule nani elilutshwana. Inani labomama abakhethwe ukhetho oludlulileyo akumelanga lisethuse. This should not be shocking to us. Angeke sikhangele inani eliphezulu kubomama ephalamende. Amabandla ezombusazwe wona ehluleka ukubakhetha kuqhutshwa ama-primaries. We cannot start talking about women being elected into office when we failed to practice internal democracy within ama political parties. So amelanga kusethuse.
Inombolo ezikhulunywa unkosazana Chuma yizo njalo ezikhulunywa eZimbabwe Gender Commission, njalo bathi basaphakathi kokuhlolisisa besebenza leZimbabwe Electoral Commission ukuthi batho ukuba abesifazana abanqobe ukukhetho lwekhansili bangaki, ngoba okwamanje abakabile nani lelo lonyaka abesifazana abangu 70 bangene bancintisa kuzihlalo ezingu-210 zedalele ephalamende, okuyisilinganiso sechumi lanye ekhulwini kuqathaniswa labesilisa abangu-637. Ngo-2018 kwaba labesifazana abangu-237, okwaba yisilinganiso sechumi lane ekhulwini, 14.4%, kuthi abesilisa baba yi-1648 ngomnyaka ka-2018. Kwaba lamabandla angu-55 angena kukhetho, kuthi lonyaka kube langu-19 elilodwa lakhona limelwe ngunkosikazi Elizabeth Valerio obengowesifazana oyedwa phakathi kwabesilisa abalichumi njalo kanqobanga kulolu khetho. Ngimele umsakazi we-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyongena kusigaba esilandelayo, siyesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMnumzana Robert Shonov wayesebenza esigodlweni sawolemelika kule Russia okuthiwa wathapha imbiko yezomvikela okungekho emthethweni ube umiswe emthethwandaba namuhla. Elemelika lithi ele Russia libophe uShonov okungekho emthethweni. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Akwaziwa ukuba ukuphi omele ele-France kwele Niger kulandela isinqumo sabathuthuna intambo zombuso ebathi kumele aphume aphele kulelo lizwe. Bayingcosana abantu abahlolwa amazinyo kabili ngomnyaka njengalokho okukhuthazwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe Dental Association ethi kuqakathekile ukwenza lokhu. abantu abaningi bathi kabanelisi ukuya kubodokotela ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe, kubika uMark Peter Ntambe.
Unkosikazi Chiedza Kaparo leminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha uthi ngazihluphi lomndeni wakhe ukuyahlolwa amazinyo ngoba kabalamali. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Innocent Denga laye othi ngazihluphi ngokuyahlolwa amazinyo njalo. Unkosikazi Cherichi Nemakonde ukusimo esifanayo.
Kunehamba vele sekungasayenzi ukuba lamazinyo amagams la kwabe sekuphuma amathumba.
Unkosikazi Lindiwe Sibanda uthi abantu abanengi baqakathekisa ukuthenga ukudla hatshi ukuyahlolwa amazinyo.
Amazinyo la aqakathekanga te aqakatheka ngamazinyo sibili ngokuthi ngiyakwanisa ukuthi ngiphile lezinyo lami libuhlungu kodwa ngifile. Ngizafuna ukushipha la izinyo lami ngiphinde ngiswele ukudla futhi ngizalidla izinyo lami lankhona.
Udokotela Last Amanisho unombhala ejikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Dental Association uthi izifo eziphezulu ababhekana lazo kumsebenzi wabo zigoqela ukubola kwamazinyo, okuyikho kubanga elikhulu ukwedlula okunye kulandelwa yikopha kwensini lokulimala emlonyeni.
In of
if you can afford a toothbrush, fluoride toothpaste, they damage your gums.
Kuphazamise lokulimaza amazinyo.
Uthi udubo lokulimala emlonyeni dental trauma ngolunye abahlangana labo kumsebenzi wabo.
On a scale of 1 to 10, I think it's
kusilinganiso ekhulwini singathi lolu dubo lokubanga lwe 60%.
Umnumzana Pride Shoniwa okhokhela inhlanganiso ye Polite Africa uthi abantu bengameleli ukuhlaselwa izifo zamazinyo.
So there are things that people should be doing that they need to practice, and they must be practicing that, like maybe
okukhathekileyo ikuvikela kulokuhlolwa lokwelatshwa ngamadentist.
Udokotela George Danda owelapha ngendlela yenaturopathy uthi bahlangana labantu abasebenzisa indlela yendulo abathi ibelapha kakuhle. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle lubikwa lusahlola ukuthi baningi kanganani abantu elizweni abahlutshwa-ke yizifo zamazinyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Amapolisa aqhubekela phambili egcwele endaweni eziningi zelizwe, ikakhulu emadolobheni, kulandela ukwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. I-ZANU-PF ithi amapolisa la ahlose ukuvikela uZulu, kodwa amalunga amabandla aphikisayo athi lokhu kwenzela ukwethusela lokuhlukumeza abantu. Kubika uTaboka Ncube.
Ibandla leZANU-PF lithi ukugcwala kwamapholisa endaweni eziningi zelizwe akumangalisi. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Farai Marapira uthi umuntu owethuswa lipholisa ngumuntu olecala. Unobhala webandla leFreedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi lonyaka iZANU-PF ayilathuba lokwenza ekufunayo.
Okuseleyo kwakhathi ezimbonathi kuza kuba nzima ukuthi iZANU yenze ekufunayo, ikakhulu nxa kuyikuthi amazwe la abekhona inhlanganiso bezikhona osadik lezinye zilusolile ukhetho lolu, kutsho ukuthi ke isiguleka amadolo iZANU.
Ekhuluma le Studio 7 uFortune Mlalazi owebandla le-CCC uthe amapholisa ahamba ehlukumeza abantu.
Efaka amapholisa agcwele indawo zonke ahamba ezitritini ehlukumeza abantu. Khonokho kuvele kujwayelekile ukuthi uhulumeni akwenze ukuthi asebenzise amapholisa kunye ne-army ukuthi ahlukumeze abantu. Nguhulumende ovele ehlala evika ngamapholisa. Amapholisa apoliticized. Ngokusolala kwenhlanhla yisona isimo saseZimbabwe. Uhulumende uyakwazi ispeciali ZANU-PF ubana abantu bathukuthele emadolobheni, abantu bayafuthelana ngenxa yokutshontshwa kokhetho abakwenzileyo.
Kumbiko okutshwe izolo esikhulumeni samapholisa eZimbabwe Republic Police, u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe kulokuthula elizweni njalo amapholisa khona elungiselele ukuvikela uZulu. Ekhuluma le Studio 7 isikhulumeli sika Mongameli welizwe umnumzana George Charamba uxwayise abantu ukuthi bengayengeki batshengisele njengoba belungiselele ukumisa lokhu. Usole njalo umbiko weSADC ngokhetho olusanda kuqhutshwa. Kusenjalo unobhala wenhlanganiso yabalwa impi eZimbabwe National Liberation War Veterans Association umnumzana Douglas Maia ekhuluma nentatheli izindaba eseHarare uthe umsebenzi wenhloli zokhetho ezeSADC ngokuhlola ukhetho kuphela hachi ukukhokhela lolu khetho. Wengeze esithi ilizwe leZimbabwe alingeke latshela okokwenza ngumuntu owehluleka ukukhokhela insonto. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguTabo Kancube.
Manje sike sizwe ukuthi bathina abantu ngezokhetho olusanda kuqhutshwa kweZimbabwe.
Hayi kamlanga uThabani Ngwenya. Hayi impumelelo yokhetho, hayi buhlungu kunzima lokho, siyakubona kwenziwa kodwa ke. Singathi kunzima ngoba hey asikazidida nathi, kuyazidida nathi ukuthi kathi intando yabantu yenziwa sebutheni, intando yabantu yenziwa nini. Ngoba lokho esikubonayo nathi hayi asikwazi. Besifisa ukuthi ngabe uhulumeni ukhethwa ngendlela abantu abafisa ngayo kumbe abantu abazizwa ngayo bazikhethele uhulumeni wentando yabo. Kodwa lokho esikubonayo lamhlanje hayi kuyadanisa kakhulu. Kuyasidanisa kakhulu, asazi ukuthi lo kwenzayo kumbe uma kwenziwa yiyona izani uqobo. Bayasithanda, bayabathanda abantu beZimbabwe noma bayenzela, bayenza nje intando yabo abanandaba ukuthi abantu kweba yini ngoba kambe ngendlela nje abayenza ngayo kutsho khona ukuthi kambe neSADC yanuchitha lolu khetho ngokuthi alwenziwe ngendlela eqondi yalo kutshwa ngendlela e-right. Okusho khona ukuthi iZimbabwe emveni kwalolu khetho oro kuwona la ma-result asikwa-announce bayokuphuma na bazokuphuma na kuSADC eze-region bazophuma yini ngokuba lento yabo ayikho. Inzima nje lento abasenzayo, inzima ubuhlungu futhi isenza sizithole singazazi ukuthi kathi siqhubeke sinuthemba ukhetho noma size namanye ama-plans amasha angaphandle kokhetho ngokuba ukhetho ngathi akusebenzi lokho, akusebenzi. Asazi nje, asazi, sikhona nje asazi. SinguZulu weZimbabwe sibhekile, hayi kuyasidanisa kakhulu ukuthi uma uqeda ukuvota uvotile nawe ubhekile ukuthi nembala kuyona le ndawo, hayi akekho umuntu wonke uhluphekile sefuna utshintsho. Kodwa ubona utshintsho lwakhona lungafiki. Isabani engako okwenza ukuthi yona ifuna ukuhlala kuphela embusweni? Yini engako eyenzile ebantwini? Kanti kungangena omunye uhulumeni abe musha kade bonke ngamaphathi eZimbabwe, kambe ukhona ongafisa ukuthi iZimbabwe ingabi right? Asazi phela ngoba ayi le nto eyenzakayo lana hayi. Ngiyabonga msakazi, ngiyabonga.
Yezu lukandaba lokho ngokunye kwangikhona ke okhulunywa ngabantu kuStudio 7 sike sibone kuFacebook page yethu yeVO Indebele ukuthi silani khonapha-ke. Siyabona ke ukuthi abantu baphosela sibili okunenge kulo senhlanhla Mathemba uthi kuzima kweZimbabwe asikwazi ukuthi siyaphephelaphi. Uzobuya-ke uMakay Masuku la uthi yebantu sithole nzima asikwazi ukuthi kuyahamba njani elizweni lakweZimbabwe, singazani-ke sabhekwa impisi. Kuzobuya-ke uSandra Moyo uthi yamadoda lapha-ke siphakathi kwelitshe lembokodo kwethu okukhulu akula mkhosi. Kuzobuya-ke omunye laye uthi-ke ngu-Lawrence, Lawrence Nyoni uthi i-defense yamuzwa kakhulu. Ye, singakagqibi uhlelo lwethu lamhlanje sibe kwazi ukuthi ku-live talk namhlanje-ke sixoxa ngezokhetho ukuthi pho kuyiwa phambili kuya kwenziwani. Ye, singakagqibi uhlelo lwethu kothi-ke sikhangele bezikhokhela. Kuyaxokozela kweZimbabwe kulandela impumela yokhetho echothozwa ngabaningi loba isekelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Kuzokudama amabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Botswana selobele inhlanganiso ye-Southern African Development Community besithi kumele kubizwe umhlangano omkhulu kukhulunywe ngokhetho lokweZimbabwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu Oliver Lesa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uKip Stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.